Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 27 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Nezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timber dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare nhasi. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira nyaya dzevanopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo. Iyi ndiyo imwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timber avo vakasungwa nevamwe vebato ravo makumi masere dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mapurisa nhasi anodziwo afumobata jongwe muromo achienda padare apo vamwe vanhu vabva vatangawo kuratidzira. Nengo dzebato rinopikisa idzi dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sematsananguriro egweta ravo vaagency Gumbo.
Totanga kusvika tatanga kutora wani hanya kuti sei mapurisa achigara pai padare. Saka dare rabva raramba kupa bail kuvanhu vedu vakasungwa.
Kunyimwa kwevanhu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso hakuna kushamisa vamwe vanopikisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakange vatotaura nezuro pamusangano wedare ravo repolitibureau kuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa muHarare.
The law will take its course without fear or favor. Hatidi nesvamukono todzisvasvanga.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti
mvumo remutemo wekodzero kuratidzira irimo and inotaura kuti munhu mumwe nomumwe anokwanisa kuratidzira zvisina yatingati restrictions as long as kuratidzira kwacho kuri peaceful.
VaMasie vativo havasi kushamiswa nenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwaitwa vatimba nevamwe vavo.
Zvinhu zvatagara tichiona kuti kana uchingobva kubato rinopikisa kana kana uchipikisa hurumende pese paunongoenda kucourt especially kumamagistrate courts uko vanotokunyima bail and vanokuda kuti ugare uri mukati.
Mapurisa abva asungawo amai Phyllis Pikitai, mudzimai wava Roland Wondongwa, murairidzi akaremara, akasungwawo nemapurisa musi wa16 chikumi. VaHondongwa avo vakaremara vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vaHondongwa inhengo yesangano ravo uye vashora zvikuru kusungwa kwemudzimai wavo.
Hurumende yavaMnangagwa iri kutiratidza utsinye hunotyisa hwekuti tinotoona kunge titori mugehena risati tapindamo. Mudzimai wavaHondongwa anosungwa nemhosva yekungobata plakadhi rekukumbira kuti murume wake uyo anorarama neurema asunungurwe. Nezuro akaenda mudzimai wavaHondongwe kuHarare remandi achida kuvapa medication yavaida akarambidzwa kuvapa. Parisi nakutara kwa tuta wa ondonga wa sati wa geza kubamsuwa waka sungwa hawa gwone kuzigesa hoga kutawara kuno wa ondonga wa nukutara kwa wakwire ma steps kutuapinde masios hawa norara asivo hawa gwone kufamba hapana uche hapana mbasira hapana chiva ondonga hawa gwona kujigawega wano siji hawa chito pakwa ni mkati wawo hapana chiri kuitua ni prison system kutimurumo ya basirike chaka hito hati mkati wake paka waona ni zuru aru wadziwe na asipa enda kudare achiratidza kuchema kwake achiratidza kushungurudzika kwake zvemakozero zvaina dzomuconstitution achitarisira kuti pamwe ari kuudza hurumende ine hanya inogona kunzwawo tsitsi ikapa murume uyu wake bail kuti kana aine mhosva yaakapara atongwa ari kunze kana achizovharirwa avharirwe ari painewo mafacilities anokwanisa kumuchengetedza asi nhasi mudzimai awake asungwawo akandwa mujeri
asi mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari kuramba kuti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mbamani kana vanhu vachida kuratidzira kana kuita misangano yavo
vanhu vanenge vachiedzera mitemo vakatedzera maprocedure acho misangano vanongo
zvichakadaro nhengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu avo vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million United States dollars kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera varombo mbudzi kumaruwa kana kuti presidential goat scheme vadzoserwa kujeri zvakare sezvo dare rati richaenderera mberi mangwana richizeya chikumbiro chavo chekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kuwedzera zvirongwa zvekusimbaradza ukama pakati pemauto enyika iyi nemauto enyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira kusagadzikana kunounzwa nevemapoka anopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo ichiti America haidi kubatanidza nyika dzemuAfrica asi kudziparadzanisa. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau padande mutande nhasi mushure mekupetwa kwemusangano wevakuru vakuru vemauto venyika dzemuAfrica wanga uchiitirwa muBotswana pasi pemubatanidzwa weUS Africa Command kana kuti AFRICOM, mukuru weuto rekuAmerica anotungamira zvirongwa zvinoitwa muAfrica General Michael Langley vati nyika yavo inodisa chose kubatirana pamwe neAfrica mukusimbisa mauto emudunhu rino.
We are AFRICOM and the US government is here because we have common values.
Tine muono wakafanana panyaya yekugadzikana kwenyika dzedu. Naizvozvo mukushandidzana uku, tinoisa zvido zveAfrica pamberi. Isu tochibatsira nezvikwanisiro. Ndinovimba kuti kana tikashanda pamwe chete, tinogona kupedza kusagadzikana mudonho reAfrica.
Vaenderera mberi vachiti America inoshora chose mashoko ekunyepa anobuditswa nenyika yeRussia senzira yekusvibisa chimiro chakanaka chenyika yavo.
Those campaigns from the Russian Federation on
tiri kuona zvedu nyika yeRussia ichitenderedza manyepo pamusoro pezvirongwa zvedu senzira yekuda kuwana rutsigiro mudunhu reAfrica. Izvi zvakaipa uye tinoti ngazvimire. America inoda kushandidzana zvakanaka nenyika dzemuAfrica.
Taedza kubata muzinda weRussia muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi tanga tisati taona mhinduro patazoenda pamhepo. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti nyika yeAmerica ibere rakazvipfekedza makushe egwai.
So zvinobva zvabatanidza kuburika chokwadi chemashoko akatarwa nani naPresident vari kuRussia kuti donzo reAmerica hakusi kuda kubatanidza Africa kana kubatsira Africa, kuda kutsvaka wei dzekutsekenudza kuti vapinde vaise mweya wakaipa pakati pevakidzana vangwatidzidzana. Ndo patinoda mudzimu neAmerica ipapo.
Vacharamba vati kusakokwa kweZimbabwe kumusangano wanga uchiitwa kuBotswana uyu kunoratidza umbimbi ndoga weAmerica.
Chandisiri kuziva ndechekuti simbaradzo yesekuriti yemurijoni muno uri yepacontinent yedu yeAfrica inobudirira sei kana dzimwe nyika dzichinzi ima mukwani ini munokwana, asi dambudziko riri recontinent yese riri resouthern African region yese.
Gweta uye vari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vati hurumende yeZimbabwe inofanira kuzvinzvera kuti sei isina kukokwa kumusangano mukuru wakadai nenyika ine simba kudarika dzimwe dzese pasi rese.
Tichida kuona kuti izvo zvaka nakira Zimbabwe ndezvipi, kurerekera kuNATO kana kurerekera kuBRICS. Zvino zvinenge zvipana kuti zviongororwe zvakadzama tukama wedu nenyika yeRussia zviri kuti batsira papi, uye kusawirana kwedu nenyika yeUnited States zviri kuti batsira papi.
Imwewo nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti Zimbabwe haingadyiwi sehove yakasvinura, ndiko saka isina kukokwa neAmerica kumusangano wevakuru vakuru vemauto uyu.
Ziva kuti maAmericans haawirirani nemuono wekusvinura kwakaita Zimbabwe. Saka kurega kuti Zimbabwe inge iriko kumusangano uyoyo, vanotoziva kuti Zimbabwe inozvimiririra nekuzvidzivirira munyaya dzekuchengetedzwa kwerunyararo kana kudzivirirwa kwenyika ino.
Mumusangano nevatori venhau nhasi, General Langley vati nyika yavo yawedzera kudyidzana kwayo nenyika yeZambia. Izvi zvinobva zvakuchidzira bongozozo ranga riripo mazuva apera rakakonzereswa navamunangagwa mushure mekunge vaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti America iri kusarura Zimbabwe asi ichibatsira dzimwe nyika dzinoti Malawi neZambia. Mashoko aya haana kufadza dzimwe nhengo dzedare remakurukota eparamende yekuZambia, idzo dzakati dzaida kuti vamunangagwa vamedze mashoko avo. Musangano weAfrican Chiefs of Defence Conference uyu wakanangana nekusimbaradza mauto ehurumende dzemuAfrica kuti vakwanise kurwisana nezvinetso zvekuchengetedza nyika dzavo, kunyanya zvinokonzereswa nemasangano anopfurikidza mwero. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vabereki vekushiredzi kumasvingo varikumbira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti vavavakirewo zvimwe zvikoro, sezvo vana vavo varikufamba nzendo refu kuti vaende kuzvikoro izvo zviri kure zvikuru. Izvi zviri kupa kuti vamwe vana vagume vasiyira chikoro panzira. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nekanzuro yeChiredzi Rural District Council kana kuti Master Plan Research yakabudisa pachena kuti vana vanosvika zviuru zvina vakasiyira chikoro panzira gore rapera nekuda kwekufamba nzendo dzinosvika makiromita makumi maviri kuenda kuchikoro chete. Pane vakasiya chikoro ava vasikana ndivo vakawanda. Gore rapera chete vasikana zviuru zviviri nemakumi matanhatu kana 2060 vakamanikidzwa kusiya chikoro, ukuwo vakomana chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi matanhatu 1860 vakasiyirwa chikoro panzira. Mumwe mugari wemuranire wachikutu kuchikombedzi vaHappiness Velemo vanoti dambudziko rekushomika kwezvikoro riri kukanganisa kodzero dzevana vavo.
Tandori dambudziko mbere zvikoro nyanyisa kuno kwedu kuno kuchiredzi South kuno ndokune challenge yakakurisa. Ozi mwana anofamba 25 to 30k every day. Mwana uyo anomuka mausiku achidzoka usiku. Mukazvitarisa motoona kuti ainenge iri risk chai.
Sabu esach kuti vemuranire kwachilonga vanoti zvikoro zvesekondari zvishoma mudzivo zvave kuita kuti vanasikana vazororwa vasati vabva zera.
Vamwe vana vanondogara kunzvimbo dzechikoro izvozvo. Pakugara paya vamwe vanotora advantage yekuti vatowana chii adzimai. Nekuti akagara kudero iwe mai nababa unenge uri kuno kumba zvinozoita mwana koko audii hauzvizivi. Nongozoona mwana vava nepamuviri.
Vamwe vagari vanoti vamwe vana vakutogarira pedyo nezvikoro apo vanorodja padzimba dziri pedyo nechikoro chavo, zviri kuita kuti vamwe vasikana vapedzisire vava kuita pamuviri vosiya chikoro nekuti vanenge vasina vabereki vanovatarisa. Kanzuro yeChiredzi inoti dunhu iri rine zvikoro makumi mana nezvisere chete zvekusekondari, uye pazvikoro izvi makumi maviri nezvisere ndizvo zvakapiwa mvumo yekushanda zviri pamutemo nehurumende. Sadzigaro wekanzuro yeChiredzi RDC vaAspect Machine Kaidzi vaudza Studio 7 kuti vave kushanda nehurumende kuti vavake zvimwe zvikoro zvichitevera ongororo yakaitwa iyi.
Kwadi ndizvo zvakabuda mugwaro redu tinozvitambira, tiri kuti izvo pachange pachizovakwa zvikoro zvinosvika makumi maviri 20 kuitira kuti vana vedu vasafamba mitunhu mirefu vachienda kuzvikoro zvesekondari.
Mutauri webazi redzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende iri kuzviziva kuti zvikoro zvishoma kune dzimwe nzvimbo uye iri kutora matanho ekuzvigadzirisa.
Sehurumende tine zvikoro zvakawanda zvatiri kuvaka. Tiri kuvaka zvikoro zvakawanda zvekuti tine tichiitira kuti vana vasafamba mitanho yakareba inokwanisa kudarika kana 5 kilometers kana vari kuprimary school kana kuti 10 kilometers kana vari kusekondary school.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevechidiki reMasvingo Youth Forum Muzvare Tendai Mafuka vanoti hurumende inofanira kuona kuti vechidiki havarasikirwi nekodzero yavo yedzidzo iyo iri mubumbiro remutemo.
Panhamba iri kutaurwa 2006 vazhinji vari kunzi vasikana. Bumbiro redemutemo paseshen 27 rinotaura kuti hurumende inofanira kutora zviga zvakasiyana-siyana kunyanya kuvasikana kuti vawane mikana yakafanana nevakomana. Asi zvino zvodii kuti rino igore renzara wechikoro hakuna wechaidise mudzanga kuti kuvari kutsva kuvakarumwa dai nhau iyi yagadziriswa nekuti mangwana chazenge ndotaura kuti pane vana vari kupinda mumamereji vachiri vadiki, kune vana vari kufa pamusaka penhumbu, kune vana vari kuita zvinyedze mutoriri. Hurumende dai yationera kuti farashini yevana yanaka.
Kurukota rinoona nezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vanoti hurumende inoda kuvaka zvikoro zviuru zviviri nemazana masere kana 2800 kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka. Kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere dzidzo yaikosheswa uye vana vaidzidza pachena zvikoro zvichivakwa. Asi zvinhu zvakatanga kuenda mumawere kubva muna 1990 pakatanga kubhadhariswa mari yechikoro yakawanda uye vana vakawanda vakabva vatanga kusiya chikoro panzira. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa yatingatiita.
Vamwe vana veZimbabwe vari kusungwa neZimbabwe Anti-Corruption neZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC nekumiswa pamberi pematare kwavana muzvina bhizimisi vaviri vari kupomerwa mhosva yeuori vanoti vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mucherechedzo wekuti hurumende yakazvipira kurwisana neuori zvisinei nekuti waitwa nani. Asi vamwe vanoti kusungwa kwevaviri ava kungovhara vanhu maziso uye vachitarisa zvakamboitika kumashure havaone paine chinobuda. Vamwe vanotiwo uku kuda kubata vanhu kumeso kuti pasaongororwe nyaya yeuori hunonzi hwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Uori uhu hunonziwo hwakabata mumambure avo muzvina bhizimisi vaWhitney Chivayo avo vanonzi vari pedyo zvakanyanya nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vari kuti hapana chiri kuitwa chine musoro ava vanoti ZAC yagara inozivikanwa kuti inosunga zvekuvhara vanhu kumeso nyaya dzichizongofa nekuora pasina ari kukanganiswa kana kukandwa mujeri. VaChimombe navaMpofu vari kupomerwa mhosva yekuba mari inodarika mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica yehomwe yemutungamiri wenyika ine mari inoita mamiriyoni makumi masere nemasere emadhora. Mukuzeya nezvenyaya yeuori iyi, Jonga Kakandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano reSocial Justice vaRuben Tendai Mbofana pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza vaMbofana kuti vanoona sei zvaitwa neZAC.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa yatingati expect grants muchirungu zvinoita sezvinhu zvakanaka kuti hurumende ichishanda neZimbabwe Anti-Corruption Commission tinoona kuti vanenge vakurwisawo uori watekeshera muZimbabwe. Zvinoita sezvinhu zvakanaka, asi ngatiregei kumanyira mberi. Ngatizivei kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission payakatanga kuzvitiudza ruzhinji ndofunga kuti svondo rakapera kuti tiri kuda kuonorora nyaya iyi. Vakati vada kuona vachibayo vachimombe navaMpofu nenyaya yeZimbabwe Electoral Commission nemari dziri kunzi dzakadyiwa idzi. Asi tiri kushamisika ndechekuti nyaya yeZimbabwe Electoral Commission hatichadzune zvayo, taakunzwa nyaya yembudzi. Saka panofanirwa kuchenjererwa ipapo. Takamanya kupemberera kuti zvino uori huya hwaakurwiswa muZimbabwe, onai machinda maviri aazosungwa. Ndinoona inini kuti tinenge tiri kumhanya too much. Ngatibongororai kuti hakusi
kuti varume ava makapfumurirei vachibvayo.
Tinzwe kubva kuna Dr. Mavaza.
Sekutanga rambofana ndinovirana nawo kuti basa rapanga kushandwa zvati yaratidza kuti ine mazino yavakuruma. Ende zviya zvokuti vachibvayo havasasungwa, vachibvayo havasiwo vega mupari wemhosva panguva dzino. Hatingasunge nyika yese pamwe chete, totanga mumwe nemumwe. Hazvireve kuti kana vachibvayo vatinge vakapara mhaka vacharegererwa, nekuti vanogara pedyo nemutungamiriri wenyika kana kuti vakaona vatungamiriri wedzimwe nyika dzakaita seKenya neTanzania. Nekuda kwezvavari kuita vachibvayo nemuromo wavo usina mhare nenhunzi, zvinongoratidza kuti dzimweni dzenguva ndivo vari kutopa njambwa kumutungamiriri wenyika weKenya uyo akurwiswa nevanhu vake. Kana munhu achinge ane mhosva yake yaari kupara, mutungamiriri wenyika haamuvharidzire, haamuregedze achipara mhosva. Saka iko zvatiza kutotenda vanhu vezvaki kuti maita zvakanaka. Vanhu vangu vari kunyunyuta kuti kuwana vakaba mbudzi dzeda vakangonyarira kuti zii. Ko ivo president vabirwa mbudzi dzachona vakanyarira kuti zii. Chii chiri kuitika? Aiwa, imbwa inoruma haingo hukura hukura.
Rambofana Hanzi Zaki akurakidza mazino.
Mazino eZaki kazhinji kacho anonetsa kuziva kuti mazino chaiwo here kana kuti ndeaya madhencha aya anopfekwa nevanenge vati kwegurei vasina mazino chaiwo chaiwo vopfeka efeki. Nekuti dzimwe nguva Zaki sekuona kwatinoita isu vaongorori ndechekuti inogona kushandiswa kunyararidza vanhu. Tinenge takutoona kuti yakutopinda mapolitical fights anenge aripo mudariro, wobvonzi Zaki enda ubvonosungwa uyu tibvomufikisa kuti zvaakuita izvi aakufarisa. Saka tinogona kufara hedu tichiti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yezvino yazoratidza kuti inoruma, asi tinogona kufungawo zvakare kuti aiwa irimboshandiswa kunyaradza vanhu kuti ngavabve vakazope umbowo uchazobata-bata vachibvayo.
Dr. Mavaza, mataura mega imi kuti vachibvayo munhu ane muromo usingamharwe nenhunzi, zvinoreva here kuti dai vakaramba vakanyarara vaingodya muhuri imomu?
Kwete, chamunofara zvino ndechekuti tsamba yekutaura nyaya yehuri yakanga yanyorwa kare vachibvayo vasatana kutaura. Saka ava havana kusungirwa nyaya yekutaura kana nyaya yetsamba, vari kusungirwa nyaya yekuti pane mhosva yakaparwa iri kuonekwa. Mhosva dzavachibvayo dzakazobudawo nekuda kwevarume ava vadziri kuongororwa. Kana dziripo mhosva zveshuwa vanosungwa.
Vambofana imi sevana veZimbabwe muri kuonawo here muchihunongedza uhworihwo?
Hongu wakandemiri hauri kutaura chokwadi watekeshera nyika yese, wapinda kwese. Asi sekutaurawo kunoita vamwe vanoziva vanoti hove inotanga kuora musoro. Tinohuona ani tinenge tichiti aiwa, kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichinyatsoita basa nemazvo, haifanirwi kuita zvinhu ichisarudza kuti ava vanobatwa havabati, ngavabatwe vese.
Dr. Mavaza, sezviri kutaurwa navambofana kuti hove inoora kubva kumusoro,
kana tine umbowo wekuti mutungamiri wenyika anenge ari kuita uhuri, burikai umbowo iwoyo kumapurisa, kuzati kana kuvamiririri venyu muparamende vatingati nhengo dzeparamende, muvaudza kuti aiwa tine evidence yekuti mutungamiri wenyika ari kuita uhuri. Ipapo mutungamiri anobuda ozvichenusa, kana atoda kuzvichenura anodzika pachigaro neparamende kana nevana veZimbabwe, nekuti panenge pane umbowo.
Vambofana tipete chirongwa, zvinoshanda here zviri kutaurwa na Dr. Mavaza izvo?
Ndopanonetsa pacho. Kana kumapurisa kwatiri ivo vazoitawo zvivi zvokuti tinoda kunoferefeta nhingi nanhingi anonyembe dzinotyisa, hapabudi manje vakandemiri. Ndosaka muchizoona kuti nyaya dzakawanda dzinongozoramba dzakanyararwa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano reSocial Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunare kukwekwe. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvegakava revari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden navaDonald Trump. Gakava iri riri kuitwa mangwanani nenguva dza4. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
sechave chigariro mugore rinenge richiitwa sarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. VaJoe Biden navaTrump varikutarisirwa kutatsurana vachitaura nyaya dzezveupfumi, magariro evanhu, utano, nyaya yepfuti, kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Munhoroondo yeAmerica, magakava akatanga kutepfenyurwa paterevhizheni muna 1960 pakati paSenator John F. Kennedy vebato remaDemocrats nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaRichard Nixon. Vanomirira sangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala muAmerica vatafanzwa munjanja vati varikutarisira gakava iri zvikuru.
Varuma wamangange avo akasobvira mugore ra2020 ndotondera iyo gakava rawakaita waBiden wakabuda uri pamberi. Ranhasi riri kutaurwa iri riri kunzi ndo gakava remangange.
Vamunjanja vatiwo,
unoona kuti panyaya iri apapa ndee matarisiro wekuti varume ava wati kwegorei vachinaro here simba rekubata basa reutungamiri weAmerica kubva muna November panenge anenge akunda.
VaTrump navaBiden vanowirirana kuti Ukraine inofanira kubatsirwa, asi hapana kuwirirana kuti izvi zvoitwa sei. VaTrump vanoti Ukraine haifanire kungoita mari yekupiwa pachena.
We're looking at it right now and they're talking about it and we're thinking about making it in the form of a loan instead of just a gift.
Ndirikufunga kuti deitava pachiri chikwereti, kwete nguva pachipo chavasingadzoseri. Tinoramba tichingopa vanhu zvipo zvemabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora.
VaBiden vari kutungamira mushandira pamwe wenyika dziri kubatsira Ukraine uye vapanyika iyi mari inodarika mabhiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 175 billion. Vanoti America ichamira neUkraine kuzvidzivirira kusvika yakunda nyika inoda kuipamba isina kana kutadzirwa.
The United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk.
America ikasiya Ukraine iri yega zvinoipinza munjodzi. Kana Europe iri munjodzi, nyika dzose pasi rino dziri munjodzi uye dzinogona kukanganiswa zvakanyanya.
Panyaya yeIsrael, vaviri ava vanogara vachikandiranawo makobvu nematete pakuti ndiani sawira mukuru weIsrael. Vamwe vanotsigira bato remaRepublicans vachitungamira sangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda vati vari kutarisira kuti vaTrump vachataura zvinomwisa mvura.
Isu wemurangariro wakavhurika kureva kuti maconservative tichitarisa makore mana vari pachigaro kana hondo imwe yakarwirwa pasi rose. Iko zvino kudeuka kweropa nyika dzakawanda, mitengo yakwira yezvinhu, unobva waona kuti huswa hwenyati ndohuri mudumbu huri pamuromo inotofa nawo.
Asi izvi zvapikiswa naamai Lucy Chikowero vanotungamira sangano reMTC Educated Girl vanotsigira maDemocrats.
Ndakatarisa ndinenge ndichitarisira kunzwa ndidzo dzakaita sana reproductive health dzinonyanyobata madzimai nevechidiki. Zvakare nyaya yemikana equal opportunities pamadzimai nevanhurume ndoimwe zvakare dzandinenge ndakateerera. Ndichifara zvakare nekubata kuri kuitwa maimmigration policies navaBiden.
Nyaya yekuti hondo pakati peRussia neUkraine uye Israel neHamas dzopedzwa sei ndeimwe iri kutarisirwa kuzeiwa pagakava iri. Gakava remaminetsi makumi mapfumbamwe iri riri kuitirwa kumuzinda wenhepfenyuro yeCNN kuAtlanta, Georgia. Vanenge vachikokera gakava iri vatori venhau veCNN Jack Tepper na Dana Bash. Evans Zininga, VOA News, Washington, D.C.
Munau Zemitambo. Mumutambo weCOSAFA Africa Cup, Zimbabwe yakunda Comoros 1-0 muGroup B. Zimbabwe mitambo iyi iri kutambirwa kuSouth Africa. Uyewo mune dzimwe nyika dziri muGroup B makare, Zambia iri kutamba neKenya pari zvino. Uye iko zvino Zambia yakarwa 2-0 neKenya. Vatereri Musa Kanganwewo kuterera chirongwa chedu Live Talk Women's Round Table na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu kumadzimai munyaya dzezveupfumi nekuwana mabasa. Panguva iyo hurumende iri kuita magungano maguta makuru ekukwezva vamwe vasiri kushanda kuti vawane mabasa muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare Ramija Street Court ranyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo dzeCCC dzakasungwa musi wa16 Chikumi. America inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kurwisa vanopfurikidza mwero, asi Zimbabwe inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndino yenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Dr. Yemina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.